Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 15 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeKenya vaWilliam Ruto ndivo vave mutungamiri wenyika mutsva mushure mekukunda musarudzo. Mumwe mutungamiri wesangano revakoti odzingwa basa kuGweru Provincial Hospital. Chirwere chegwirikwiti chopararira zvinotyisa chichiuraya vana vanosvika makumi masere kubva muna kubvumbi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeKenya vaWilliam Ruto ndivo vakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika iyi. Izvi zvaziviswa nhasi nevanoona nezvesarudzo munyika iyi veIndependent Electoral and Boundaries Commission kana kuti IEBC. VaRuto vari kutora chigaro chiri kusiyiwa nevaive mutungamiri wenyika vaUhuru Kenyatta. Kunyangwe hazvo vaRuto vari kupemberera vakundwa musarudzo idzi vaRaila Odinga vanoti havasi kufara sezvo vari kuti pane dzimwe nzvimbo dzisina kunyatsofambiswa zvakanaka nyaya dzekuverengwa kwemavhoti. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza.
Zvabuda musarudzo ndinoimba ndizvo zvanga zvichidiwa nemhuri yeKenya. Taona vaRuto, William Ruto vanga vari mutevedzeri vaUhuru Kenyatta iye zvinova president elect vachikunda vaRaila Odinga nezvikamu zvinosvika 50.4%. Kureva kuti vangoti dare mugano pane zvanga zvichidiwa nemutemo wekuKenya.
Titarise ipapo kuti vangotipfuure nechidimbu chidikidiki, zvinotaridza chimiro chipi mumamiriro akaita zvematongerwo enyika muKenya?
Zvinotaridza kuti vari kudiwa neruzhinji rwevanhu vemuKenya vavhota, asi kune vamwe vane chitsama chakati kure vari kudawo zvimwe zvisiri ivo vaRuto. Saka kana zvakamira zvakadaro, so vanotoda kutoti vatongi neuchenjeri, vatongi neungwaro, nekuti vakangoti kanganisei vanogona kupandukirwa.
VaOdinga tinoona vane makore wakawanda vachifambira nyaya idzodzi dzekuvewo mutungamiri weKenya. Munoona vachizoenderera mberi here vachidzokazve kuti vachada kuramba vachikwikwidza?
Handioni vachidzoka. Nekuti apa vakachidzoka, tikatarisa musiyano uri pakati pavo vaOdinga, ndinodaira kuti zvandakambowana mutsvakurudzo dzangu, vane makore 77 vanga vachikwikwidzana nemunhu ane 55 years uyo avadya musarudzo.
Mashoko ataurwawo navaRuto pavanga vachiudzwa kunzi ndivo vakunda, maonawo sei?
Mashoko ataurwa navaRuto vataura zvanga zvakanaka. Vataura semutungamiri wenyika, kwete semutungamiri webato ravo.
Pane mamwewo mashoko atanga tichiona ari kutendererawo nemamwe ataurwawo nasachigaro wesangano rinofambisa sarudzo munyika yeKenya. Munoona sei mafambisirwo adzakaitwa nezviri kutaurwa taurwa izvi kunze uku?
Matauriro aita sachigaro Independent Electoral and Boundaries Commission yekuKenya anoratidza kuti pane twanga tuchiitika kuseri imo mukati mamuchibatwa zvaasvichibuda musarudzo. Ndinoona sekuti pane nyaya dzatinogona kunge tisataudzwa asi dzadzichiitika, nekuti ivo vanoratidza kuti pane kuchisidzirwa kwanga kuchiitwa vamwe vanga vachifambisa sarudzo idzodzo. Vatotaura kuti pane mumwe anzi akashayikwa anga achifambisa sarudzo kune imwe nzvimbo iko kuKenya ikoko. Vanga vachitaura kuti zvavaita zvekuzotaura zvabuda musarudzo sekutaura kwavaita zvaa zvichitoda ushingi chaiwo chaiwo. Mashoko anotaridza kuti kune zvaa zvichiitika nechekumashuro.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vachitaura vari parunhare kuPretoria, South Africa, naIvan Zininga weStudio 7. Muchungamiri werimwe sangano revakoti reZimbabwe Professional Nurses Union kana kuti ZPNU vaRobert Chiduku vadzingwa basa pachipatara cheGweru General Hospital. VaChiduku mutsamba yanyorwa navaS Jailos vekomiti inotonga nekuranga vashandi kana kuti Disciplinary Committee yepachipatara ichi. Vanzi vabatwa nemhosva yekuita basa rekumirira vamwe vakoti pachivakwa chehurumende. Mutsamba iri mumaoko eStudio 7 vaJailos vanoti vaChiduku vakachikora mutemo weLabor National Employment Code of Conduct Regulations usingatendere kuita mabasa ekumirira vashandi panguva yebasa pasina mvumo kubva kumushandirwi. VaChiduku vapuwa mazuva manomwe ekupikisa mutongo uyu kana vasina kugutsikana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaChiduku.
Ndanga ndichipomedzegwa mhosva yekuti ndakashandisa taimu yebasa kuita zveunion, saka ndomhosva yandanga ndiri kupomerwa. Saka vati iwe takubata nemhosva yokunge uchishandisa taimu at work to conduct union business, saka naizvo ndomhosva yavaro yavazoti iwe takukudzinga with immediate effect.
Pane dzimwe mhosva mbiri dzamaa muchipomerwa dzanga dziri dzeidzi?
Dzimwe mhosva dzandanga ndichipomerwa mbiri dzachona, yekutanga yanga ichiti iwe wakaenda kunotaura ku 98.4 FM uchipa zvidzidzo zveutano uchizviita mazvikokota munyaya dzezveutano uchiedzesera kuva nyanzvi uchizviita nyanzvi munyaya dzezveutano. Saka ipapo ivo nerigari kuzemishina yanga iripo vazosvika pakuti hauna mhosva, taona kuti hauna mhosva nekuti handina kuzviita, handina kuwanika ndizvindiri gynecologist kana kuti ndiri chiremba kana ndirani, kana even title yangu ineya Rebecca General Nurse handina kutomboishandisa, saka handina wandakapesonifya. Saka naizvozvo ipapo vandishayira mhosva. Mhosva yangu yechipiri yanga ichinzi makataura mashoko akaipa muchituka vashandi vakuru vakuru vehurumende nenyika inoyi. Saka naizvozvo ivo ndo mhosva yanga achindipomera, asi vapazvemutongo wekuti ina handina mhosva yandakapara panyaya iyoyo pamusaka pokuti havana kunge vaine umboo hunogutsa. Saka pamhosva mbiri idzi vati vashaiwa umboo hwemhosva dzinogutsa vakati ivo handina mhosva. Asi pane chitatu iyi kunyange mumahering machonawo futi zvevakapwiswa, asi vakati vakashandisa taimu yebasa, asi zvazotishamisa ndezvokuti vautaura kuti haiwa zvetaimu hatinei nazvo makazviitira mumapremises edu ehurumende.
Taona mutsamba macho vari kuti munokwanisa kupikisa, ndo zvamaakuita here?
Hongu, ndinokodzera yekupikisa ende ndizvo zvandakuita kuti ndipikise mutongo iwoyo, nokuti I am aggrieved, unondirwadza mutongo uyu.
Asi muri kufunga kuti sei muri kuomeserwa kudai, chingava chikonzero chei?
chikonzero chipachena kuti ndiri kuomeserwa zvichitevera nyaya yeindustrial action yatakatanga isu zvinonyatozikanwa nezvatobva kuti takaitanga kutaura yaienda kudeclare state of incapacitation musi wa14 June. Mamwe masangano akazotevera kumashure. Saka izvi zvinoratidza, tinoona sekuti izvi zvinoratidza kuti ivo vati chiregai tiinde kunorova muparanzungu.
Ko zvavari kutioka asi makatyora mutemo weLabour Act?
Ivo ndo zvavari kutaura kuti takatyora mutemo weLabour Act. Saka ini handisi kutenderana nazvo maitirwo azviri kuitwa, nokuti mungandidzai nekuti nyika yose inei ini ndinowanikwa ndiri mhosva. Vanhu vose vakangoenda kuindustrial action mawandira vakaita vaingoonekwa vachido tatoitoi.
Mutungamiri werimwe sangano revakoti reZimbabwe Professional Nurses Union kana kuti ZPNU vaRobert Chiduku vachitaura vari parunare. Mune imwe nyaya yanga iri mumatare, mutongi wedare repamusoro reHigh Court amai Emilia Muchawa vatsinidzira kuti vasungwa vane kodzero yekuti vataure nemagweta avo pasina kusorwa nevanochengetedza majeri. Izvi zvinotevera danho remumwe anoshanda kujeri rechikurubhi pasi peZimbabwe Prisons and Correction Services, Superintendent Moses Gukurume, mwedzi wapera rekurambidza gweta ramuzvare rekurambidza muzvare Rose Hanzi, vanova vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, kutaura muchiwande navaJob Scholar, vanova vanomirira Zengeza West mudare reParamende, uyewo vaGodfrey Stole vanomirira Chitungwiza North. Vaviri ava vanova nhengo dzeCitizens Coalition for Change vari muusungwa kuchikurubhi. Vakaendeswa kumatare namai Hanzi vanosanganisira komishina wemajeri vaMoses Chihobvu uye gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi. Amai Muchawa vati muzvare Hanzi segweta vane kodzero yekutaura navaStole navaScala. Mutauriri wesangano reZimbabweans with Disabilities Association in South Africa, vaLazarus Chinara, avo vasingaoni vanoti vakaremara muSouth Africa vachibva kune dzimwe nyika vave kutyira upenyu hwavo sezvo vari kutumirwa tsamba dzekushungurudzwa kuti vabve pavanogara, nenhengo dzesangano reOperation Dudula iro rinopomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe nezvizvarwa zvedzimwe nyika zviri muSouth Africa. Vanorarama neurema ava vanogara pamusha weJep mudunhu rePretoria. Kunyange hazvo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vakaudza hurumende yeSouth Africa svondo rapera kuti Zimbabwe yakagadzirira kutambira zvizvarwa zvayo zvinoda kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa. VaChinara vaudza Studio 7 kuti muzinda weZimbabwe muSouth Africa wakambenge wati uchavabatsira, asi kusvika pari zvino hauna zvavari kuita. Hatina kukwanisa kubata mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi kanawo mutungamiri wechikwata cheOperation Dudula vaNhlanhla Lux. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vaChinara.
Izvinezvi kunyatsotaura chokwadi hazvina kumira zvakanaka. Isu tikaingozvinzwawo sevanhu vanorarama nemadifferent disabilities tingofunga kuti pamwe isusu vachatinzwira tsitsi, asi hazvina kumira saizvo. Vaakutosvikawo nekwatiri, navo havachatotidiwo muno. Zvokuti musi wokutanga pane musikana anonzi Privilege Zimbande. Privilege Zimbande akanga anotenga zvinhu zvake aida kutumira kumusha, ombva vasanganidzana naye. Anorarama neurema hweAlbinism. omba vamutorera zvinhu izvi. Saka iye zvine izvi vakazonyora gwaro ravo tsamba yavo patinogara rekutoti ibvai ipapo nekuti isusu tirikutoshayiwa pekugara imuchiwana pekugara.
Saka vachinhara ko mapurisa zvaanotaridza kunge anototyavo zvino muri kubatsirika sei pari zvino?
Kutongobatsirikana kwedu kwatiri kutongoita ndekwekutongoti vedu vepanapa ngatibatanei kana vatongouya, ende mashoko atiri kutongotenderana kuti kana vasvika tinoita, hatirwisane navo. Chatinotongoita kutungamidza isusu vane urema mberi kuita sekunge vazwetisi kuitira kuti vasanyanya kuzorwisana nevavo vabatsiri vedu vatinge vati maassistant vedu. Saka ndo mamira zvakatoita zvinhu kuti nokuti vanhu vachina vanenge vaine maweapons anotyisa zvikuru zvokutoti hapana chakanaka, hapana uye havulnerable, we are not protected to be honest enough. Wezi mapurisa navo vakatotyawo kuenda nesu kwatanga tatiende tinokurukura navo vachona vedhugulamuvhi.
Zvamakambotaura zviya vachinhara kuti vemuzinda weZimbabwe embassy vakambenge vachirongawo kuti vangabatsira, zvava papi izvozvo pari zvino?
Last message yavo yatakakomunicata navo yavakatipindura pane zvavakanga vatitumire ikoko ndeye musi wa10 June yavakanga vakanyora vakangoti aiwa zvose tazvigamushira we'll come back to you, tinodzoka kwamuri after a week. Saka kubva musi wa10 June iyoyo havana vavakauya kwatiri veZimbabwe consulate, havana kuzombodzoka kwatiri.
Saka pari zvino vachinhara, chinhu chikurukuru chamungada kuti mubetserwe nacho nevamwe venyu chii?
Kuwana transport yekuti tidzokere kumba. Madzokere kumba ndo the only alternative because we cannot go against these people. They are dangerous, they are precarious, even the police iri kutovatyawo. Saka isusu tingazovaitawo sei nekuti tiei hatina kuchengetedza? Saka chikumbiro chedu chatitongori nacho ndechekuti vanokwanisa kuti batsira vatibatsirewo tiwanewo chekuendesa chatiende kumusha, tiinde kumusha kunyika ichi zvarirwo pane kufira kuno.
Mutauriri wesangano reZimbabweans with Disabilities Association in South Africa vachinhara vachitaura ivo vari parunare kuSouth Africa kwakare naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 pm kusvika na5 pm, musi wechishanu kubva na4:45 pm kusvika na5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ngarava yakasimuka muUkraine nemusi wechishanu yakatakura gorosi yakasvika muTurkey nezuro. Iyi ndiyo ngarava yekutanga kutakura gorosi kubva muUkraine kubva zvakanyoreranwa chibvumirano pakati peRussia neUkraine ichichikokerwa neUnited Nations neTurkey. Ngarava gumi nesere dzakwanisa kutakura zvekudya zvakaita sechibage nezvimwe kubva muUkraine kwemavhiki maviri kubva zvanyoreranwa chibvumirano ichi. Ngarava dzange dzamira kufamba nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia. Kutadza kutengesa zvinhu kweUkraine kwapawo kuti chikafu chinetse nekudhura pasi rose. Chikwata chenhengo shanu dzedare reCongress remuAmerica change chiri mudare reTaiwan nhasi kuratidza kutsigira chitsuwa ichi. Chikwata ichi chiri kutungamirirwa nenhengo yemaDemocrats Senator Eddie Markey vekuMassachusetts. Nhengo idzi dzatambirwa nemufaro nenhengo dzedare reparamende reTaiwan dzichitungamirirwa navaLo Ching-cheng vebato riri kutonga reDemocratic Progressive Party. China yanga ichiedza kudzivirira vezvematongerwo enyika kubva kune dzimwe nyika kuenda kuTaiwan nekutumira mauto pedyo nechitsuva ichi. Kubva zvakashanyirwa chitsuva ichi nemutauriri wedare reHouse of Representatives muAmerica, amai Nancy Pelosi. China inoti Taiwan idunhu rayo. Kota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeSouth Africa, amai Thandi Modise, vasvika kuRussia kumusangano wakanangana nekuzeya nyaya dzekudzivirirwa kwenyika. Izvi zviri kuuya panguva iyo Russia iri kupomerwa mhosva yekuda kupamba Ukraine. Rwendo urwu ruri kuuyawo panguva iyo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vashanyirawo South Africa nedzimwe nyika dzemuAfrica. Kunyange hazvo South Africa iri kuti haisi kutora divi pahondo yeRussia neUkraine, vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kuenda kwayo kumusangano we10th Moscow Conference on International Security kunoratidza kutsigira kwayo Russia. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti hurumende inofanira kutaura nevedzisvondo dzechipostori nedzimwe dzemukati menyika idzo inoti ndidzo dziri kunyanyokonzera kupararira kwechirwere chegwirikwiti icho chauraya vana makumi masere kubva muna kubvumbi kusvika pari zvino. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Paimbove gurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti vanobvumirana nebazi rezveutano kuti vedzisvondo idzi ndivo vari kukonzera kupararira kwakanyanya kwegwirikwiti, nekuti pamisangano yavo panenge paine vana vakawanda vasina kubayiwa nhomba yekudzivirira denda.
Hurumende zvainofanira kuita manje ndezvekubaya vana ava nhomba vese zvavo, kunyanya vemazichechi ivo vanga vasina kubayiwa. Votiita special campaign yokuimmunisa vana gwirikwiti nyika yose kuti tidzivirire kuparara kwechirwere ichi. Asi in the long term hurumende ngaiite macampaigns okudzidzisa kunyanya makereke asingabvumiri vana kubayiwa nhomba, ichivadzidzisa kukosha kwekubayiwa nhomba.
Vanotiwo kunze kwekubaya vana ava nhomba, hurumende inofanira kugadzira mutemo unomanikidza kuti mubereki wese abayise mwana kudzivirira zvirwere zvakaita segwirikwiti.
Ngapaitwe mutemo wokuchengetedza kodzero dzevana vadiki, nokuti vana vari kurayiswa nevanhu vakuru, kodzero dzavo dziri kuchikorwa nevanhu vakuru vane mareligious beliefs avo. Hurumende ngaiona kuti yagadzirisa ipapo kuchengetedza kodzero dzevana vadiki kusvika vakukwanisawo kuzviitira madecisions.
Izvi zvatsigirwawo nemutungamiri wesangano rinomirira machiremba anoshanda akazvimirira Dr. Johannes Marisa, avo vati hurumende inofanira kugara pasi nevedzisvondo dzisingadi kuti vana vabayiwe nhomba yekudzivirira zvirwere zvakaita segwirikwiti. Dr. Marisa vatiwo kusabaya vana nhomba kunopinzawo munjodzi vaye vanenge vakabayiwa.
Zvireva kuti kana yazoiswa mutemo inenge yava mhosva yekuti vanhu vanenge vatirambidza kuvana vavo kubayiwa vanogona kutotongwa nematare edzimhosva, nokuti kukwadzisa kwemwana iyeye ari under age saizvozvo iye asina simba nokuti mubereki ari kuramba, chinhu chakaipa zvikuru chinogona kupa njodzi kune vamwe futi vana vakati wandei mucommunity. Tovuraisa vanhu vakawanda munyika, tovuraisa vana vakawanda munyika, tinoremadza vana vakawanda munyika.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kukomiti yeparamende inoona nezveutano kuti tinzwe divi rayo panyika. nyaya iyi sezvo sachigaro vekomiti iyi Dr. Ruth Labode vati vange vari mumusangano asi munyori mukuru mune rimwe sangano rinomirira mamwe machechi echipostora nemamwe emuno pasi pefederation for indigenous churches in Zimbabwe zvakare vari nhengo yeRapture Ministries Church Reverend Matthias Tsine vaudza Studio 7 kuti vanotungamirirwa nehurumende panyaya dzeutano uye vakamirira kudzwa nehurumende kuti vofambisa sei nyaya yekudzivirira kupararira kwegwirikwiti pamagungano avo.
Ngatisazita vana shoko rinotaura kuti pagungano patingadzivirire sei, nekuti tichitaura kudai hatisati takuziva kuti iro rinombodzivirirwa sei maringe nekuungana. Saka naizvozvo tototarisirawo kuti hurumende dai yagona kutibatsira kuti tinzwisise pamusoro pechirwere ichechi maringe nekuungana. Nezvose zvavanoda kuti tiite tikwanise kuzviita izvozvo kuti tichengetedze vana, tichengetedze utano.
Munyori mubazi rezveutano Dr. Jasper Chimedza vakazivisa nezuro kuti kubvira pakatanga kuparira chirwere ichi muna kubvumbi kwamutasa kumanikaland pafa vana makumi masere munyika uye vazhinji vacho kubva kudunhu remanikaland uko kwakafa vana makumi mana nevashanu. Kune vanhu mazana matatu nemakumi mashanu nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi. Hatina kukwanisa kunzwa kuti vanhu vakabatwa nechirwere ichi vakamira sei mune mamwe matunhu sezvo mutauri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vange vasina kupindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Kusvika musi wa11 mwedzi uno paifungidzirwa kuti paive nevanhu churu nemakumi matatu nevatanhatu vainge vabatwa nechirwere ichi, asi zana nemakumi maviri nevashanu ndivo vainge vaongororwa kuti vaive nechirwere ichi. Nekuda kwaizvozvo Dr. Chimedza vanoti hurumende yakaparura chirongwa chekubaya nhomba vana vese vane mwedzi mitanhatu kusvika pamwedzi gumi nemishanu. Vanoti chinangwa chavo kuona kuti zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana zvevana vese ava zvadzivirirwa kubva kugwirikwiti. Chirwere ichi chinobata kana kuuraya vana vasina kubayiwa nhomba vari pasi pemakore gumi nemashanu. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuchikamu cheUnited Nations chinoona nezvevana cheUNICEF sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Muteedzeri wemurayiridzi wechikwata cheZimbabwe Rugby cheMajunior Sables Under 20 vaMarvin Chirume vanoti vari kutarisira kuti chikwata chavo chichakunda Uruguay nemusi wechina mushure mekukunda Canada 32-34 mutambo wakatambwa nemugovera kuCanada kwakare. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mutanganya uye weStudio 7.
Makwikwi atafambira anonzi Canada Conference akarongwa neveWorld Rugby gore rino, nekuti makore mairi apfuura kwakusingatambwe rugby. Saka vakaona kuti tikwanise kudzoka kunge taakutamba tichikwikwidzana nedzimwe nyika, vakaona zvichikodzera kuti tinge tawanawo practice kuti tinenge tichimbotambawo nedzimwe nyika. Canada ndo yakamba yanzi ndo ino inenge ichihosta mitambo yachina yose.
Pane matimu akawanda sei uyezve Zimbabwe iri kubuda sei parizvino?
Parizvino kune matimu mana anotiwo Canada, Zimbabwe, Uruguay neChile. Saka parizvino kwatambwa mitambo timu netimu yatamba kamwe chete. Isusu takatamba neCanada seZimbabwe takakwanisa kuvakurira. Uruguay ikatamba neChile, Uruguay ikahwina. Saka mamiriro akaita zvino parizvino Zimbabwe ndo ichiri pamusoro, nekuti ndo yakakwanisa kuwanda zvibodzwa zvakawanda kupfuura dzimwe timu dzose.
Mutambo wenyu unoteera uchange uriko rini uyezve muchatamba nani?
Mutambo unoteera unenge uripo musi wechina, tinenge tichitamba neUruguay.
Muri kutarisira kuti muchabuda sei pamutambo uyu uyezve zvii zvamungati madzidza pamakwikwi aya?
Tikutarisira kuti uyu mutambo uyu unenge unenge usitombori nyore, nekuti takaona vachitamba vakomana vekuUruguay ende haindimba ndimba chaidzo, vakasimba. Asi tikutarisira kuti sezvo vamwe vakomana vedu vanga vasarira kuZimbabwe vakakwanisa kusvika nezuro, saka chikwada chedu chakwana manje. Saka takutarisira kuti tinoenda tinonokwanisa kumiramira tiripo tichitarisira kuti tingangovakundawo. Zvidzidzo zviripo.
Mutezeri wechikwata cheZimbabwe Rugby Junior Sebos vaMarvin Chirume vari parunare kuCanada naMarvelous Muchanganya uye weStudio 7. Musakangano kuti kuLive Talk tichitaura nezvisarudzo dzekuKenya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Praxides Jeremiah PJ munaudze isindebele.
Soko isika tisenda ba ku VOA.